kutevelwa nemotokari dzemasoja dzemaCIO dzemapurisai homicide dzisina manumber plate. Vamwe vanorara pagedhi pamba pangu vachitumira madrone kuti vauya kuzoongorora pandogara ndakarara nekundisikidzira. Hurumende yeZimbabwe yakadisa muchikwata chevanhu yavanopa zita rekuti ma-anti-state or enemies of the state, kureva kuti vanotisi tiri vavengi vehurumende iri kutonga.
Mane nguva yakadii muchisangana nedambudziko iri?
Dambudziko iri harina kutanga nhasi. Rane makore riripo tinosangana nekushungurudzwa nehurumende yeZimbabwe. Pa2016 kusvika izvezvi tinosangana nematambudziko aya mazuva ese. Mugore ra2018 musi wa20 October ndakatorwa nemasoja anochengeta vachiwenga vakandishungurudza kwemaawa matatu kumusha kwedu kuhedza kwatakanga tasangana nemhaka yekuti ine ndinenge ndichitaura kuti maitiro evanhu vari kutungamira nyika hana kunaka. Havafanirwi kunge vachiuraya vanhu. Musi wa12 June gore ra2019 ndichibva kusouth Africa vakanditevera kubva pabhodha vakandikanganisa mumugwagwa ndikashayiwa control ndemota yandaidhiraivha ikabheuka pakashayika mudzimai wangu Joyce Chiwenga. Gore rakapera musi wa14 July ndakasangana zvakare neaccident nenjodzi yechipiri ndichityaira motokari yangu ndichibva muHarare ndichienda kuBulawayo. Ndaitotiza hurumende yakanga yane mazuva 10 ichindironda nekunditsvaga nekutitandanisa muHarare. Pakabva vanhu vatatu futi ipapo hurumende yeZimbabwe inenge ichingonditsvaga nekundironda nekundishungurudza.
Makamhangara here nyaya idzi kumapurisa uye mune rubatsiro rwamakawana here kubva kumapurisa?
Mapurisa emuZimbabwe haachengetedze upenyu hwavanhu. Takamhangara kakawanda kushungurudzwa kwedu. Kwatiri isusu mapurisa nemasoja ndivo vamwe vevanhu vari kutishungurudza vanoda kutiuraya. Saka kumamhangara kwavari kumhangara kumunhu hambo kurova kuti ndihakurova hapana chaunobatsirwa nazvo.
Saka iye zvino muri kupi kwamunofunga kuti makachengetedzeka?
Munhu akapinda mumwena achitiza anoda kumubata akataura here kuti mwena waari ndeupi? Hurumende inotsvaga kuzouraya, saka handingakuudzei kuti ndiri kupi.
Saka maane nguva yakadii mabuda muZimbabwe?
Ndigone kukupindurai mukoma Joga. Ndikakupindurai mubvunzo iwoyo ndinenge ndakujopadhaiza upenyu hwako. Asi handisi muZimbabwe kutaura kunoku, ndo zvandingakukuudza.